manera kana kamuri Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniru akanaka vachereri, tinosangana zvakare maniru anhasi, uri musi wesvondo, kurume 27, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chiri kutifadza ndechekuti takawana 19 maseats out of 28. Uye ku local government takawana 61%. Zvinoratidza kuti kamwana katsva katekeshera nyika yose, vanhu vari kugashira shoko rekuti kwane party new one.
Zviri kubuda musarudzo dzemabai elections akaitwa nezuro zvinoratidza kuti bato idzva Residents Coalition for Change ndiro rakawana zvigaro zvakawanda.
Zvamunoziva imi kuti takachivedza mudziva reopposition, takachivedza mudziva risiri redu, dziva revanhu vanopikisa. Asi taona tichikwanisa kuhwina maconstituents akaita sana airports, zvinotifadza izvozvo.
Asi nezanu PF vanoti vari kufara zvikuru nezvakabuda musarudzo idzi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vanodarika zviuru mazana mana kana kuti 400,000 vabayiwa nhomba yecovid-19 kubva nemusi wemuvhuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zviri kubuda musarudzo dzemabai elections dzakaitwa nezuro zvinoratidza kuti bato idzva rinopikisa Residents Coalition for Change rakawana zvigaro zvakawanda matunhu ose, kunyange hazvo ZANU PF yakakundawo kune dzimwe nzvimbo dzainge dziine vamiririri kumapato anopikisa. Sarudzo idzi dzainge dziri munzvimbo 20 nemasere dzedare reparamende uye 133 dzemakanzuru. Thomas Chiripasi anochipanyaya inotevera.
Bato rezanu PF rakunda kuAirport nekumutasa South dzinova nzvimbo dzanga dzitungamirirwa nebato reMDC Alliance. Vanelson Chamisa vasati vavamba bato reCCC zvitevera kudzingwa kwakanga kwaitwa nhengo dzavo muparamende nechikwata cheMDCT inotungamirirwa navaDouglas Monzora. Bato reCCC rakunda mumakanzuro akawanda kwese kwanga kuchiitwa sarudzo. Bato rezanu PF ratorawo imwe wadhi kumabvuku muno muHarare uko kwaWinwa navaskoti takupwanya kanoveke kutanga kuti wadi itongwe nezanu PF kubva pakavambwa bato reMDC muna 1999. Vakunda musarudzo idzi nenzvimbo dzavanga vachikwikwidza nemapato avo vanoti kuHarare Central murisi zvizvai CCC, Harare East, Tendai BT CCC, Epworth, Zalera Makare ZANU PF, Highfield East, Eric Murai CCC, Highfield West, Happy Moch Dziva CCC, Kuwadzana, Johnson Matambo CCC, Kuwadzana East, Charlton Wende CCC, Glenora, Wellington Chikombo CCC, Glenview North, Fani Mnengami CCC, Kambu Zuma, Willis Madzimure CCC, Mfakose, Susan Matsunga CCC, St. Mary's, Dixon Ungana Itarusenga CCC, Chivi South, Munyaradzi Zvizho ZANU PF, Mwenezi East, Master Makope ZANU PF, Danga Mvura, Prosper Mutseyami CCC, Mutaza South, Mishek Mugadza ZANU PF, Murewa South, Nyasha Masoka ZANU PF, Marondera Central, Kaston Mateo CCC. Mutaruwe CCC, Muzarefa Dzaimahere, vati vafara zvikuru nekukunda kwaita bato ravo musarudzo idzi.
Chiri kutifadza ndechekuti takawana 19 maseats out of 28. Uye ku local government takawana 61%. Zvinoratidza kuti kamwana katsva katekeshera nyika yose, vanhu vari kugashira shoko rekuti kwane party new one. Zvakare tiri kufara nokuti vanhu vese vari kuziva kuti Monzora haamiriri vanhu. Monzora akabuda nezero, nezuro, zero maseats Asi, chuku kazi kashakanyanya, nemafambira kuita ZEC, hatisi kufara ne kuitwa kwa kaita voters roll, hatisi kufara ne kubatwa kwa kaita ma polling agents edu, vamwacho vairambidzwa kupinda ma polling station, hatisi kufara ne violence ya kaitika tichishika pa kuenda pa ma elections kunyanya kukwekwe.
Mushande mkuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzano PF vachafadzwa mugwadi vati vafara zvikuru nezvabuda musarudzo.
Zvamunoziva imi kuti takachivedza mudziva reopposition, takachivedza mudziva risiri redu, dziva revanhu vanopikisa. Asi taona tichikwanisa kuhwina maconstituents akaita sana Epworth, zvinotifadza izvozvo. Tahwina zvekare Mutasa South tichitora kubva kuopposition kwayanga yakatorwa neMDC yaakuzviti CCC nevangwe vayo. Tinonzwa kufara, taona zvekare tichihwina mawadi akaita sewadi yatahwina kuzengeza 20 kutungwiza. Taona tichihwina zvekare mawadi matatu, kutora mawadi matatu anga akaenda kuopposition muna 2018.
Mutauriri weMDC yavamwonzora vaWitness Dube vati vachiri pakati pekunzwa zvabuda musarudzo kwese kwanga kuchitwa sarudzo, vachiti vachashanda nevo sevabudirira musarudzo idzi.
Sebato reMDC tichiri kutambira zviri kubva kwaitwa sarudzo, uyezve tichiri kuongorora kuitira kuti tiburitse mashoko echidimbu maringe nezvabuda musarudzo.
Mutungamiri webato reLabour Economists African Democrats Muzvare Linda Masarira avo vakakundwa kuHarare Central vati vanotambira zvabuda musarudzo kunyange hazvo vanhu vasina kubuda nehuwandu hwavo kunovhota.
Tichitarisawo kuti vanhu havana kunatsobuda mukunovhota, sezvo mavhotwa neabout a quarter yevanhu vakaregista kuvhota muHarare Central. Zvinotiratidza kuti kune basa riri kuda kushandwa mukati meHarare Central constituency, tichicherechedza zvakare kuti vanhu vava nekuneta nenyaya dzezvematongerwo enyika.
Mashoko aya atsinirwawo naMuzvare Fallon Dunga, munyori mukuru wesangano reproject Vote 263.
Isu seboka remeshidiki hatisi kufara nesarudzo dzakaitwa nezuro zemabyelections, nekuda kwekuti vazhinji havana kubuda kunovhota, kunyanyanya vechidiki nemadzimai akati wandei vataitarisira kuti ndivo vachange vakatungamirira munyaya dzesarudzo idzi dzemabyelections. Ruzhinji rwaidzozo vakudzimba vasina kuvhota kuitira kuti vaiuya neyatinoti pachirungu mabaya madriver's license aya asingabvumirwe kushandisa pakuvhota.
Asi nyanzvi yemunyaya dzezvematongerwo enyika varashwiti mukundu vati kukundwa kwaitwa bato ravamonzora musarudzo dzemabai elections idzi kunoratidza kuti rwendo rwebato iri rwasvika kumagumo.
Zvazvinoreva ndezvokuti ikadzokera padanho ratange tiri pamusoro pezvematongerwo enyika makore esapfuura, kuti mapato maviri nevatungamiriri vaviri vane zvavanoreva pane zvematongerwo enyika ndava Nelson Chamisa nava Emerson Mnangagwa.
Hatina kukwanisa kutaura nasachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba kana mukuru anoona nezvesarudzo muZEC vautoile Sligwana kuti tinzwewo divi ravo. Zvichakadai, bato ravamwonzora radzingawo mamwe makanzura 16 munzvimbo dzakasiyana-siyana, izvo zvave kureva kuti kwave kufanirawo kuitwa mamwe mabai elections munzvimbo dzangachimirirwa nemakanzura adzingwa aya achinzi haachatevedzere zvido zvebato ravo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Iko zvino toenda kune mutori wedu wenhau kudzanai Musengi achitipawo zviri kubuda musarudzo kubva kuMidlands, Matabeleland nedzimwe nzvimbo.
Vange vari mumiririri wembizo kuMidlands vakambodzingwa neMDCT yavamonzura vasettlement Chikwinya. Avo vange vakamirira bato reTripleC vakunda musarudzo nemavhoti zviuru 6 nemazana manomwe nemakumi masere kana kuti 6780. Vaongai mupereri vezanu PF vange vachitevera vange vaine zviuru 3 kana kuti 3008. Muzvare Judith Tobaiwa avo vange vakamirira bato reTripleC ndivo vakunda mukwekwe Central uye vati vari kufara zvikuru. Muconstituency yemukobha vaAmos Chibaya avo vange vakamirira TripleC uye vakambodzingwawo nebato ravamonzora vakundawo zvekare. VaChibaya vati vafara kukunda uye kuti sarudzo dzakafamba zvakanaka. Mobile Bulawayo bato retriple sira kunda kunkulumani nepumula uyo one kuma odd ese kusanganisira ku odd 26 uko bato irirange rine vanhu vaviri vakakwikwidza vakafano bata chigaro chemutauriri webato retriple c vaswidhe njirodza vati sarudzo dzakafamba zvakanaka chose vamwe vataura ne studio 7 vati zvabuda musarudzo hazvinyanyoshamisa sezvo zvaive zvagara zviri pachena kuti makwikwi aizove pakati pemapato maviri etriple c nezanu pf mumwe ane maonero aya nditafadzwa mwoyo
makwikwi anga aripo pakati petriple c nezanu pf amwe mapato aya anga asingatomboverengwe vanhu vavari kufotera zita remusangano kwete kuti macapabilities ane munhu kuti munhu wavari kusarudza anogonei
nhengo yecentral committee yebato rezanu pf vajoseph chuma vaudza studio 7 kuti zvisinei nekushorwa kweboka rezimbabwe electoral commission kana kuti zec uyewo kuchema-chema kwavati kwaiitwa nemapato anopikisa zviri pachena kuti sarudzo dzakafamba zvakanaka taedzawo kunzwa kubva kuna vamutulisi hanana mutauriri webato rezapu iro rinoi rakakwikwidzawo musarudzo asi nharembozha yavo yange isingabatike kugwanda ward 7 vaimbove meya weguta iri vajaston mazhale avo vange vaine mavhoti mazana matatu nemakumi maviri nevatatu kana kuti 323 vakunda musarudzo vamwe vakwikwidza ndivatembani matutu vezanu pf vange vaine mavhoti mazana maviri negumi nevaviri kana kuti 212 vamwe vari kutarisirwa kukunda musarudzo kunyange zeki iri kunonoka kuburitsa zvabuda musarudzo vanosanganisira vanotevera kubhinga north vaprince swanda vetriple c kucholocho musamwuve vezanu pf ndakamirira studio 7 mugweru ndini kudzanai musengi
kuti tinzwe zvizhinji nekuti sei zvakabuda musarudzo zviri kunonoka kubuda tabata mutauriri wesangano rezec vajasper mangwana
sarudzo zhinji dzabuda kusarakana nzvimbo shoma-shoma dzakaafektwa nemvura saka logistics dzemafambiro anga achiita mapepe edu hadzina kumira zvakanaka nekuti dzimwe nzvimbo nzizi dzashata dzati wande mvura dzimwe nzvimbo marodha achifambi zvakanaka
saka munotarisira kuzivisa vanhu riini nezvemamiriro akaita zvinhu
kuti manje tichaishuwa statement secommission tichitarisa kuti kwese zvinenge zvabuda zvose asi kunonoka kubuda kwazvo zvireve kuti vari kunzvimbo idzodzo vanomirira mapato akasiyana-siyana havasi kuona proses iripo vanoona proses iripo iye vanenge vachizvirwisa zviri kufamba sei asi nyaya dzekuzonobatanidza mafiga kuda dzimwe dzenguva national assembly panzvimbo yachona yeconstituency iyo yeconstituency command center kuti vasvike ipapo zvinogona kuvatora nguva
vajasper mangwana ndivo mutauriri wezec vanga vari parunare muharare bazi rezveutano rinoti vanhu zviuru makumi manomwe nechimwe zvine mazana matanhatu nemakumi matanhatu kana kuti 71,660 vakabayiwa nhomba yecovid-19 kekutanga nezuro izvi zvasiya vanhu vabayiwa nhomba iyi kubva muvhuro paparurwa chirongwa chekubaya vanhu vakawanda munharaunda dzavagere kana kuti blitz vave zviuru mazana mana nemakumi matanhatu nemanomwe zvine mazana maviri nemakumi masere nevatanhatu kana kuti 467,286 vanhu vabayiwa nhomba kekutanga vave kuda kusvika mamiriyoni mashanu mukuru anoona nezvekurwiswa kwechirwere checovid-19 munyika dr agnes mahomba vanoti vari kufara neuwandu hwevanhu vabayiwa nhomba kusvika pari zvino
tiri kufara chaizvo nhamba dzedu dziri kukwira kutanga kwetakaita iyo vaccination blitz pamande nhamba dzedu dzaramba dzichikwira kupera kwaita nezuro chishanu tanga tatoita more than 10 almost 10 times nhamba dzatakanga taita the previous week zvichireva kuti nhamba dzedu dziri kukwira zvakanyanya vaccination blitz yedu campaign iri kufamba zvakanaka asi tiri kuda kuti nhamba dzitokwira kupfuura ipapo nekuti tine matageti akakura chaizvo
chinangwa chenyu ndechekuti munge mabaya vanhu vangani namuchida kusvika patageti penyama
tiri kukarira kuti dai tikagona kubayira vanhu nhamba inoita kuti tisvike 70% yepopulation yese taakutoteerana nemanyu targets akapiwa neWHO kuti dai zvaigoneka kuti nyika dzese dzisvikewo pa70% yetotal population ndokuti toone macoverage anoita kuti macommunities edu adzivirirwe kubva kuti chirwere ichochi
saka vanenge vachida kubayiwa vanoenda kupi tiri kumbonzwa vamwe vari kuti hatisi kunyatsoziva kuti tinoenda papi chaipo
Ya kungofara ogwaro kuita kana achita da asizya kuti vanoenda papi nekuti pese pese makliniki edu ese maoutreach kwese tirikubaira vanhu anenge ari kuti haasi kumboziva kuti ndepapi tinenge tichitoshamisika nekuti munhu wese anoziva kliniki iri padhuze naye munhu wese akuziva kuti maoutreach atinoita mavaccination emaunder 5 anoitirwa papi zvakare tiri kushandawo nemachechi nemamwe magrupu akangosiyana siyana saka tinenge tichitoshushikana kuti wanenge wavakuti havasi kuziya ava ndiwo anaani chaizvo chaizvo ngavaende kumakliniki kana wasi kuziya manews site atakaita emaoutreach
ko muri kushandawo sei nezvikoro paurongwawo
tiri kumhanya chaizvo tichipinda muzvikoro tichibayira muzvikoro ndokutopindira futi mubvunzo mumwe mamba kubvunza uya kuti ko vanhu vari kushauta vanobayirwa papi vana vechikoro wese kwavari kuenda kuchikoro vanongosvika vanhu vachisvika imomo tataurirana needucation netime dzacho zvese zvakanyatsokurongwa kuti vanosvika vachibayira vana vezvikoro muzvikoro imomo kubva vari 12 years kukwira
mukuru anoona nezvekurwiswa kwechirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomba vari parunare muHarare zvichakadaro bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira muna 2020 vave zviuru zvishanu zvine mazana mana nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 5,437 iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakataura vari kuPoland kuti mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin havafaniri kuramba vari pachigaro vakapika kuti vacharwa semvumba mukuona kuti nyika dziri mugungano reNATO hadzirwiswi neRussia vaBiden ava vakasangana nevapoteri vekuUkraine vari muPoland vakarumbidzawo vanhu vemuUkraine nekuzvipira kwavari kuita mukurwisana neRussia muzinda weWhite House vakazojekesa kuti vaBiden havasi kuda kupidigura hurumende yeRussia asi Russia yakabva yaburitsa mashoko ichiti vanhu vemunyika iyi vanofanira kutsigira vaPutin kwete vaBiden chirwere chekolera chinonzi chave kupararira kuchamhembe kwenyika yemalawi zvichitevera mafashamu emvura kana kuti tropical storm ana necyclone gombe bazi reunited nations rinoona nezvevana reunicef rinoti vanhu makumi matatu nevatatu vakabatwa nechirwere ichi uye vaviri vakatofa iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti youth forum muchirongwa chedu chanhasi tiri kutarisa nezvesangano riri kuedza kusimudzira vechidiki vari mumabhizimisi
ndinoitwa Tabane Madlayo ndiri founder and director of Zimbabwe Progressive Youth Foundation
saka sangano renyu munei muchishanda sei nevemabhizimisi kuti pagadzirwe mabasa amuri kutaurai
yeah. Takadaro tinovabatsira in terms of kuvaitirawo maplatforms in terms of maability platforms avo platforms avo pamwewo tinovabatsira even kuformalize maregistrations avo pamwe tinovapawo capacitation training inonga ichivapawo knowledge in terms of various areas financial management marketing and other international trade information that they may want. Saka tinovapa that platform inovapawo ma capacitation tozovapawo ma marketing and networking platforms kuitira kuti vagonewo kuexhibitawo zvisingazovadhuririwo taita izvozvo tinozopindawo as an organization kuvabatsira kusecure mafinances mumafinancial institutions mabhanga edu nedzimwewo nzvimbo dziri dzingavabatsirawo magrant anenge ari kunze kwenyika saka tinovabatsira kuti vasecure those kind of mafunds
mungati zvamuri kuita zviri kubatsira here pane vabudirira here pane zvirongwa zvamuri kuita izvi
tinotenda nokuti zvinavo vari kubatsirika pazviri nokuti munoona kuti vazhinji vaitadza kuti vagone kuexhibita kunana trade fair nyangwe kunana Harare Agricultural Show vaakuchigonawo kutanga kuti vazikanwe munyika ino yeZimbabwe, that is kuchirungu vanenge vachiti brand awareness kana kuti brand visibility, vaakuvawo nemukana wokuti vazikane nemabhizinesi avo nezvavanoita. Saka vaakuchitangawo kugenerata traffic mushure mokunge vamboonekwawo muungano dzatinenge tichivagadzirirawo vachikurukura navanhu vachizvigadzirirawo mazita akanaka vachiratidzawo mabasa avo kuruzhinji rweZimbabwe runenge rwavashanyira panguva yatinenge tiinavo ipapo.
Saka zvavanenge vachiratidzira zvinhu zvakaita sei, mungapa muenzaniso ipapo?
Vamwe vanodouya namaleather products avo, vamwe vanotouyawo namadetergents avo, vamwe vari kutouyawo namapolish avo which are locally made. Vamwewo vari kutogadzirawo zvinhu zvikuru chaizvo chaizvo. Sama vari kutouyawo nezvivezwa in the arts, yatingati zviri kuuya from arts and craft sector. Saka tinokutenda kuzhinji kwekuti every sector is well represented pavari kuuya vachiungana vanhu avo.
Saka imi chamunoita kuvabatsira moita inenge expo, ndo zvamuri kuita?
Yes, tinovabatsira kuita macost sensitive expos where they do not pay even yatinoti exhibition fee. They are now exhibiting at a free cost while least we are ensuring basa redu riri kufamba zvakanaka. Rataka misikidzira Zimbabwe Progressive Youth Foundation yekuti tivabatsire vagonewo kuzikamwawo munguva pfupi pfupi yatinenge tiinavo.
Saka munoshanda sei nehurumende nemakanzuro?
Tinoshanda neMinistry of SMEs vanonge ndo vanotibatsirawo navanhu vanenge vachiuya vatinoti ma-beneficiaries of the platform. Ndo vanenge vachiva recommended by the Ministry of SMEs vavanenge vashanda navo. Dzimweni dzenguva hurumende yedu inogona kunge yavabatsira nemari dzinobuda through ma-local banks. Vamwe vanogona kunge vabatsirikanawo through ma-trainings anenge achiitwawo. Saka kana vadaro vaakudawo exposure platform, ndo patinozotipiwa marecommendations from hurumende yedu through their Ministry of SMEs department and nemalocal councils from also malocal NGOs anenge achishandidzana navanhu in their various communities vaakuchiita water into the platform where we now invite the public to come izoziva vanhu vari muguta ravo kuti vazive zvavanoita nokuti hunge vanowanika papi.
Kose zvakakosha kuti vechidiki vazviitangire mabasa avo?
Zvakakoshera pakuti unenge uchinyatsoziva ramangwana rako kwariri kuenda, nokuti chinhu chausina control over haugoni kuziva kwachinoenda.
Saka munoitira mabasa enyu aya munyika mose here kana kuti kuBulawayo chete?
Mugore rino tiri kuvhura kuti tiitire munyika yose, asi kwamakore apera tachingoshanda tiri muguta reBulawayo.
Saka vanenge vachida kuva nhengo kana kushambadzira zvinhu zvavo vanokubata ipapi?
Vanotibata paFacebook, vanotibata paWhatsApp business platform kuti vave mabeneficiaries. Saka pavanongoenda paFacebook vanowana information yese yakakodzera kuti vabatsirikane.
Vatavani Mashayo, mukuru weZimbabwe Progressive Youth Foundation, vanga vari parunare muBulawayo. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu,
simba rangu, Jesu simba rangu.
Vatereri tasangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti vatereri, maaudio enyu pamusoro penyaya yedu yokukwana kwenguva pakufa kwomunhu ari kuramba achiuya, asi nhasi ndiro zuva rekupedzisira tiri panyaya iyi. Ngatitange kunzwa kubva kuna mukoma Polite.
ndinoda kutsigira apo apo ndinonzi Polite Mukaba chazandri pa South Africa apo. Chinoitika ndechekuti nguva yemunhu inokwaniswa naMwari, saka munhu iwo ukaikwanisa ndiwo unongoone dambudziko, ndiwo unongoone problem. Mwari anokwanisa nguva, but kana munhu achingaita zvekuurayiwa hawasi Mwari, munhu akwanisa nguva, anofanira kunge achitongwa.
Pane umwezve mutereri ane mashoko pamusoro penyaya iyi. Takateerera, taura henyu.
Makasimba here kustudio 7? Ndinoda kupindurawo mubvunzo uya wekuti munhu akafane kupondwa anoenda kudenga here. Zvazvakaita isisu vanhu tinoripira mhosva dzemadzibaba edu, ndosaka muchiona munhu akafa ari mwana mudiki anokwanisa kufa asi iye anenge asina chaakatadza. Ari kumbunyikidzwa nekuda kwekufira nyaya dzemadzeteguru edu. Saka nguva inenge isati yakwana, asi nguva yambunyikidzwa uye kudenga anozoenda nekuda kwenyasha dzaMwari, nekuti iye mukunge akachenawo. Kana ari mwana mudiki zvaakuendera nenyasha dzaMwari ndodzinoita kuti apinde mudenga, nekuti iye muzuva rinozonzi vanhu vafa ndo rinozotongwa vanhu. Saka iye anowanikwa asina mhosva nekuti cheche akafira nyaya dzemadzitateguru ake. Saka kudenga anoenda asi afa nechimbunyikidzo chete, asi nguva inenge isati yakwana, asi yakwaniswa nekuda kwekuripira mhosva dzemadzitateguru ake.
Ngati chinzwai mashoko ebatsiro anobva kukwekwe uko.
Ndoda kuti ndibetsere panyaya yatauro yakataurwa neumwe murume achiti hanzi kwai munhu anenge afa zviuraya haatongwi kudenga. Hakuna munhu asingatongwi kudenga. Inini zita rangu ndinoitwa Wapastor Osi, ndinobata ndiri panguva yekupedzisira Apostolic Church of God paKwekwe Branch. Nyaya yandinozama kutaurira ndeyekuti hakuna munhu asingatongwe, chero ukafa nekupondwa, ukafa nekuzvisungirira, ukafa nechipambi, unongotongwa nekuti Mwari ndova nokutonga. Zvekuti wazvigurisira kufa kana kuti waita sei, unongotongwa nemutongo nekuti Jehovha ndova anotonga maringe nenzira dzako dzaunenge waita. Zvawakabata ndozvaunonogamuchira kudenga. Mabasa ako wakaita panyika ndo achaita kuti iwewe ugonopinda denga. Kune vamwe vanogara vachibvunza kuti akambofa akaenda kudenga ndiani, uye zvaanoziva kuti kudenga kunotongwa ndiani. Kuita kwevanhu vasati voziva shoko raMwari, vanhu vakadera havasvogwi kana kutukwa, asi vanodzidziswa evhangeri shoko raMwari in good way. Hakuna asingatongwe, even mufundisi akafa uchatongwa kudenga nemabasa ake. Azviponda akazviuraya apo, pane anomwa mishonga, pane anozvisungirira, pane anourawa. Unonotongwa nemabasa ako kudenga. Vakupondavo nevakonzeresa kuti uzvisungirire vachanotongwawo nemhosva dzavo kudenga. Hakuna munhu asingasangani nemutongo waJehovha Mwari Baba, uyezve hakuna munhu asingatongwa. Munhu wese achafa achanotongwa kudenga kuburikidza nezvivi zvake. Vakarurama vachanogara kurudyi rwaMwari Baba, vakashata vasina kutevedzera murau vachanotongwa kugehena. Ende zviya zvekuti gehena hakuna vanhu vasingazive chiKristu. Vanhu vanoziva chiKristu vakararama muchiKristu, gehena riri kukutongwa kuchava. Ndosaka zvichinzi pana Ezekiel 18:21, kana munhu akaipa akatendeuka pazvivi zvake zvese zvaakapara akachengeta murau wangu, acharamba achirarama hazofi zvakare. Ukafa watendeuka wava muKristu, waregererwa zvivi zvako, unonopinda denga. Asi ukafa uchizviti inini handina mati, ndiwo uchanoona chimoto kudenga. Ndinotenda zvangu, ndinotenda kana pane pandaresva kana kuti pane pandisina kunatsa kupatsanura, taurai tinopapatsanura. Ndinoenyu Pastor Osi panguva yekupedzisira Apostolic Church of God paKwekwe.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare zvondo rinouya, apo tichange tichitarisa umwe musoro wehurukuro. Kana muine mibvunzo kana zvamunoda kutaurira vamwe vateereri vezvechitendero, tumirai maaudio enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini tanonoka wande ndichiti mosara zvakanaka vateereri.
Tinotenda zvikuru tanonoka wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Tombokupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Dynamos 2, Harare City 0. Highlanders 3, Yada 0. Manika Diamond 0, FC Platinum 0. Sezungu edia pera, regeti mbutarisa msuru inausha kare. Zviri kubuda musarudzo dzema by-elections akaitwa nezuro zvinoratidza kuti bato idzva reCitizens Coalition for Change ndiro rakawana zvigaro zvakawanda. Asi veZANU PF vanoti vari kufara zvikuru nezvakabuda musarudzo idzi. Anokoneka ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu.
So kuizika December.